Jerera.
Jerera.
Ninzi pamboita mhirizhonga panzvimbo yemabhizimusi pagazeto kucaledonia apo vetsigiri vezanup f fans vakanda matombo panga pakaungana vatsigiri vemdc alliance vakamirira vachamisa imwe nhengo yeboka revechidiki mmdcc inotungamirirwa navachamisa vadenis muroiwa vaudza studio 7 kuti vechidiki vezanup f vanga vaine chitsama vapotedzera matombo zvaita kuti vatsigiri vemdc vaviri vakuvare vamuroiwa vati vakuvara ava vaendeswa kuchipatara
vangoti vachikanda matombo panapa vachitema vanhu vemdc vachikanda musangano mapurisa hapana chavakwanisa kuita but vazongodzoserwawo
hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weboka revechidiki muzanup f vagodfrey gomwe kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi mhirizhonga yaitika iyi inouya panguva iyo mutungamiriri wezanup f uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vachigara vakataura kuti vanoda sarudzo dziri pachena uye dzisina mhirizhonga pavasvika kucaledonia vachamisa vatoropodza nyaya yemhirizhonga vachitumawo kwavo vakachena panyaya yemhirizhonga
musanetsana nevanhu vanoda kurwisa vamwe hatiti violence toda peace isu tiri verunyararo hatina pakatwa hatina uta nemuseve tinofamba nekuhwina ende kuno toda kudzidzisa zanup f chidzidzo kuti kana uri topo for 38 years unofanira kudzidziswa kuti umboenda kunogara pasi tombotsvetwa anotsunha tomboonawo imi munoti zanup f 38 years vatingovapo ngeti ndakanzwa chiwenga namunangagwa mukativhotera tichati munoregere muripo ka ndiwo kudraivha kombi oti mukandipa kombi ndichaenda kutaura eindaga kutaura
vachitaurawo pano mumwe musangano waitirwa kumabhuku vachamisa vati makanzura ese ebato ravo achaita uori kana vachinge vapinda panyanga vacharangwa zvakaomarara vachiti mameya anofanira kunge aine masimba
munozviziva kuti chinhu chaikanganisa munyika muno muti murefu izanup f ndo yaivhunga makanzura edu zvichamamakisa kukula vatwai takataura kuti hakunochinja mupaka gore rino tachinja mupaka chiri yaguta reken taakumeka shuwa kuti abvisa nyaya yekuti meya anenge asiri executive meya taakuda kudzorera executive meya ari responsible kumaresident makanzela akatadza basa ngaave autonomous from the central government prosisa kunotungamira we are changing the local government act tomeka shuwa kuti urban councils act yachinjwa makanzura all accountable to the citizens and the residents vakatadza kudiliva recall them vabvisei kana vatadza kuita basa ramakavatuma vadzorei toda kudzorera simba kumaresidents kuitira kuti where there is no service delivery punish the leaders who are supposed to represent them. Endewo makanzura ndoda kukupai warning pataakupinda apa kwaane mutungamiriri mutsva farao asakamboziva joseph kureva kuti kana une havi une zvioko zvinoda kunama namamari yevanhu zviri kukutsvaira mangwanani ngwanani iwaaaiiepeenpeople
vachamisa vakurudzirawo kuti vatsigiri vebato ravo vavhotere vajames chidhakwa pasarudzo dzeparamende mumabhuku vachiti nhengo yeparamende inomirira mabhuku pari zvino vajames maridhadhi havana rutsigiro rwebato ravo sezvo vachiti vakaendesa mapepa ekukwikwidza kuzek zvemusoro wavo mushure mekunge vakundwa navachidhakwa musarudzo dzemapuraimari dzebato ravo ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.